magwanani akanaka vajereri tinosangana zvekare magwanani anhasi uri musi wechina 18 kugadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weTanzania vaJohn Pombe Magufuli vashaya. Crisis in Zimbabwe coalition yoshushikana nezviri kuitika kuMozambique. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weTanzania vaJohn Pombe Magufuli vashaya. Izvi zvakaziviswa nemutevedzeri wavo amai Samia Saluhu Hassan vachiti vaMagufuli vakashaya nechirwere chemoyo. VaMagufuli avo vange vave nemakore makumi matanhatu nerimwe vanonzi vakashayikira pachipatara cheMzena Hospital muguta reDar es Salaam kuTanzania. VaMagufuli vange vave nemasvondo maviri pasina anoziva kwavari kana kuti utano hwavo hwakamira sei. VaMagufuli vakasarudzwa kuva mutungamiri weTanzania muna 2015, vakasarudzwa zvekare kutungamira nyika iyi muna Gumiguru 2020, musarudzo dzakasimudza mitauro vanopikisa vachiti dzakabiridzirwa. Pakapinda chirwere cheCOVID-19 muTanzania gore rapera, vaMagufuli havana kutambira urongwa hwepasi rose hwekuvhara nyika, asi vakatoonekwa vachikurudzira vanhu kuti vapinde mudzisvondo vachinamata vasina kuzvidzivirira. Kubva muna chikumi gore rapera, vaMagufuli vakatara Tanzania senyika isina dambudziko reCOVID-19. Kunyange hazvo hurumende yeTanzania yazivisa kuti vaMagufuli vafa nechirwere chemoyo, vanopikisa hurumende vanoti vafa nechirwere cheCOVID-19. Tanzania yatara mazuva 14 ekuchema mutungamiri wayo uyo akaberekwa muna 1959. VaMagufuli vasiya mudzimai amai Janet Magufuli pamwe nevana vaviri. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rabudisa mashoko enyaradzo kuvanhu veTanzania richiti America icharamba ichishanda nehurumende yeTanzania mukusimbisa usahwira pakati pevanhu veTanzania neveAmerica. America yati icharamba ichitsigira vanhu veTanzania mukuedza kwavo kuchengetedza kodzero dzevanhu. Mashoko achiri kutambira anoti amai Samia Suluhu Hassan vachatoreswa mhiko yekuve mutungamiri weTanzania vachipedzisa temu yekutonga yavaMagufuli iyo inopera muna 2025. Izvi zvichaita kuti amai Hassan vave mutungamiri weTanzania wechikadzi wekutanga. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nevasere 1508 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa munyika. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nevanomwe 39,607. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevaviri 36,552. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine zana nemakumi matatu nevatanhatu 34,136. Gungano re-crisis in Zimbabwe Coalition riri kushora zvikuru gungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC richiti riri kutadza kupindira kuti ripedze hondo pakati peMozambique nevakaipandukira vanopfurikidza mwero veIslamic State. Mutauriri we-crisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vanoti sangano ravo riri kushishikana zvikuru nezviri kuitika mudunhu reCabo Delgado kuMozambique. Izvi zvinotevera mashoko kubva kusangano reSave the Children ekuti kana vana vadiki vave kupondwa nevanopfurikidza mwero ava, dzimwe nguva vamwe vachigurwa misoro. Vanhu vanodarika zviuru zviviri vanonzi vakaurayiwa uye vakawanda vakamanikidzwa kuenda kupoteri. Vatungamiri venyika dzeZimbabwe, South Africa, Tanzania neBotswana vakamboenda kuMozambique muna zvitagore rapera vakavimbisa kuti vachabatsira, asi kusvika pari zvino hapana chakabuda. Munyori webazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati havakwanisi kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo iri kubatwa nenyika dzemuSADC dzose. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru weSADC Dr. Stegumana Lawrence Tex kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Ngatinzwei vakumalo vachisanangura murukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Isu tingati tine urombo nezviri kuitika kunyika yeMozambique neTanzania zvakarewo panguva ino. Zviri kuitika zvinosuwisa zvakare, zviri zvinhu zvinotyisa kuti nyaya iyi ikaramba ichiregererwa, inyaya inokwanisa kupedzisira yava kukanganisa kugara kwakanaka kwevanhu maringe takatarisana nezvematongerwo enyika muregion yedu yeSADC yatingati pachirungu political stability.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zviitwe neSADC?
Tine tichitarisira kuti panguva zvinhu pazvinenge zvakamira zvakadai, gungano redu reSADC ratinofungidzira kuti ringadai rapindira, raonawo chekuita, raita muonera pamwe, mubata pamwe, rabatsira nyika idzi dziri kutambudzika zvikuru, vanhu vari kurayiwa zvikuru sei. Izvo zvizvi tashungurudzika nekuti vamwewo vanoshanda vachiona kodzero dzevana veSave the Children vaburitsa kuti vana vane makore ari pasi pegumi nemairi vari kudimburwa musoro, vachipondwa, vachiurayiwa munyika iyoyi. Saka tiri kuona kuti izvi zvaakukonzera kudeuka kweropa revanhu vasina mhaka, vasina chavanoziva. Saka ipapa tinotarisira kuti dai SADC yaitawo zvimwe, yapindira, hatizi kugutsikana kana kufara ne quiet diplomacy iri kutorwa negungano reSADC, zvikuru takatarisa nezviri kuitika munyika yeMozambique.
Asi pane zvamamboitawo here mise sangano kuti mutaure neSADC muchiudza zvinyunyuto zvenyu izvi?
Ne hurukuro dzatinogara tichiita negungano reSADC, tichiedza kuvaonesa kuti vaonewo kuti zvedi zvina zvina kumira zvakanaka. Saka tingati haisi nyaya yekuti tinganyore izvozvi kuti tiri kutanga, asi tagara tiri vanhu vanogara vari muhurukuro navo tichivaonesa zvinenge zvichida kuitwa.
Sei zvakakosha kuti munge muchitaura navo nguva nenguva?
Kuitira kuti muregion medu munomu tigare mune zvakanaka, musina matambudziko kana zvimwewo zvingadzorera sure panyaya dzei, panyaya dzemabatiro nemaitiro anenge achiita basa. Sakawo tingati hatina kunyora izvozvi takanangana nezviri kuitika munyika yeMozambique, asi hurukuro nenhaurirano pakati pedu seboka neiro gungano reSADC tinogara tichikurukurirana, tichiedza kuvaonesawo, kupawo maideas ekuti bazi redu rino rekuno kuchamhembe kweAfrica rigare riri murunyararo uye richigara mune zvakanaka.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vange vari paronhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revashandi behurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbonzi Apex Council nezuro rakanyorera vamiriri vehurumende munhaurirano dzemihoro dzeNational Joint Negotiating Council vachikumbira kuti nhaurirano dzimutsidzirwe svondo rino kukundikana vashandi vanozotora matano nechishanu svondo rapera vamiriri vevashandi pamwe nevamiriri vehurumende vakasangana vachizeya nyaya dzemihoro yevashandi asi hadzina zvadzakaburitsa sezvo vashandi vakaramba zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana zvemihoro yavashandi zvakange zvaiswa patafura nehurumende Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanotarisira kuti vachawana minduro kubva kuhurumende nekukasika vashandi vasati vatora matano.
Yeah, zviro kwazvo tanyorera hurumende kubudikidza nevanotungamira dare reNGNC chiti chatakapedza kuita musangano musi wa 12 kurume. Hurumende yakanga ine vakanga vakanoza taita. Saka vakadzokera vakanopirawo mashoko kuvakurukota avo vanoti vanovatuma. Zvino takanzwa vachiti tichaita musangano munguva pfupi inotevera kureva kuti takatarisirawo musangano musvondo inoi. Zvino tichitarisa kuti svondo rapakati nokuda kutonopera. Tasarirwa nemusi wechina nechishanu. Zvino tikatongorega kusundudzira isu tinasokuti togona kuramba takagarira guyosembwa. Saka tangotiregai tivarangaridze kuti musangano uya takatoumirira nokuti zvikonzero zvatakanyorera tsamba zvisati zvagadziriswa. Tiri kutambudzika, tiri kudawo kuti tiwane mari dzekushandisa, tinoda kuti tiwane mari dzekuraramisa. Saka imi takamirira mhinduro iyoyo kuti mukuru wemusangano weNGC achiita kuti pave nemusangano nenguva pfupi musvondo iro rino. Nekuti tinotarisa kuti nemwe tsamba yatanga tagara takanyorera hurumende yokuti vakasire kugadzirisa nhunha dzedu. Tichitova vakaregera kudzigadzirisa tsamba iyoyo ichiripo iyoyo ichine simba ichiri mumaoko avo zvekare.
Saka nerimwe divi muri kutaura here kuti musangano wakakundikana kuitwa svondo rino vashandi vachatora matanho amakanga makazivisa svondo rapera?
Tinongovapo nezvekuti isu tinenge tongotarisira kodzero dzedu dzetinenge tinadzo sevashandi vehurumende kuti zvakanaka ndizvipi. Saka danho rega rega ratinotora rinobva mune zvinenge zvabuda pachikumbiro chedu netarisiro dzedu. Pane zvino tichiri kutarisira kuti musangano uchaitwa uye hurumende ichadedzera musangano svondo rino sekukumbira kwataita mumwadhi watainyorera kuti vagadzirise nhunha dzedu nomukurumidzi.
Makava makataurawo kuti muchambodzokera kunhengo dzenyu munzwe kuti dzinotii nemhinduro yamakawana kumusangano wamakaita svondo rapera. Zvii zvamakawana kubva kunhengo dzenyu?
Izvo zvakarambwa pajekerere. Hazvina kana kutora nguva pakubvunza kwatakanga tichiita vatinotungamira. Vakatosvika vakatibvunza kuti komadzokerei nemubvunzo wakaita sei uyu zvatakakutumai munozviziva. Saka zvino zvakangosvika zvichingorambwa chiripo ripo tichibva tatotumwa zvekare kuti imi chidzokerai munonyora mwadhi uyu muvaudze kuti kana mukakundikana kutipa musangano pasvondo iro ratatarisana naro isuwo tinenge tine masimba etinawo etinozoratidzira kubudikidza nebumbiro redu remutemo. Saka iyo hurumende ngaigadzirise dambudziko irori nekukurumidza ndosaka tanyora mwadhi uyu kumutungamiri wemusangano weNGNC.
Matanho api anoronga kuzotorwa nevashandi kana pasina chabuda kumisangano?
Izvo zvombo zvedu zvatakafungatira muhombodo dzedu hazvisati zvabuda nokuti tinongotarisira kuti tingachenjedzana vananyamukuta kuzvara tichada.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri weMDCT apo yaitungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObed Gutu vanoti vakatora danho rekupinda muZANU-PF pachavo pasina unovamanikidza. VaGutu avo vakamboita mutauriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vachiri mupenyu vanoti kumbosiya kwavakanga vaita zvematongerwo enyika kwainge kwakonzerwa nenyaya dzekunyombana dzaiitika mumapato. Mashoko avagutu anotevera kuchingamidzwa muzanu PF kwavakaitwa nezuro nemutungamiri wezanu PF vaEmmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vakatambirawo kwipinda muzanu PF kwava James Makore, avo vaivevo nhengo yeMDC kwenguva yakareba. Vagutu vanoti vapinda muzanu PF nokuti Zimbabwe inoda rubatsiro kuitira kuti zvizvarwa zvayo zvigare zvakasununguka. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Jonga, ndo zvaitika nhasi. Enda kukotano kutambirwa na Mnangagwa, utungamiri wavo vanova president wenyika zvakare, Retired General Dr. Constantino Chiwenga na chairperson wezanu PF amai Muchinguri Kashiri nevamwewo vakuru vezanu PF. Ndo zvaitika dangoti aiwa hazvina kushata, vatitambira zvakanaka zvikuru. Dangoti aiwa taura ndakazvimirirawo ndaita ndogambune havana munhu andimanikidza, havana munhu andifunda kuita izvi. Hapana yatinga kuti muchirungu external pressure yainganzi yaiiswa pandiri ndiite zvandaita. Ndazviita ndogambune zviri pachena, asina kuti ndasundwa nanhingi kana kuti nanhengi.
Vazhinji vakada kuziva kuti chii chasvitsa kuti mutore danho iri. Vagutu, tichiona kuti gore rapera makazivisa kuti mambosiya zvematongerwo enyika.
Nyaya iripo ndeyekuti ndakamboenda siyai kunga patova negore ndisingakanganisi nokuti ndakambenge ndaregera aramwari muna January munzira gore rakapera. Sometimes there's a situation yokuti you can take yourself out of politics, but then you cannot take politics out of you. Saka ndakaona ini kuti chinangwa chevision 2030 nenyaya yakazobudai yokuti pane chinangwa chokuti ngatiitei concentrate panyaya yeeconomic turnaround. Tisapedza nguva dzimwe dziya tichitosvorana tokanganwa isu kuti aya pane nyika inofanirwa kunge ichivakwa kuti vana vaZimbabwe vagare.
Avo vange vari vaimbove mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaObed Gutu vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Urayai Zembe vati zviri kuitika zvinoratidza kuti ihari yezvematongerwo enyika iri kufashaira. Vativo vanhu vari kubuda mumapato anopikisa vachienda kuZanu PF vanhu vasisina zvigaro mumapato aya. Dr. Zembe vativo zviri kuitika izvi chiratidzo chekuti Zanu PF iri kuvhunduka ichiona kuti vanhu vari kuda kuti zvinhu zvishandurwe munyika.
Tiri kuona makakatanwa anoitika mumapoka anokwikwidza, asi zviri mese mese ndingangoti mapoka ezvematongerwo enyika. Tiri kuona zvinhu zvichivhaira iko zvino, nokuti iko zvino tiri kungonzwa kuti vamwe vabva kwakati vachiinda kwakati vachibira mhiri vachidzoka kwakati. Ndo zvatiri kungonzwa iko zvino zviri kumboitika. Takatarisana nezanu PF tiri kuona vamwe vari kubva kuMDC Alliance, vamwe vari kunzi vabva kuPDP nhasi izvozvi. Saka tiri kungoti ipoto yemapoka ezvematongerwo enyika iri kuvhaira.
Dr. Zembe, chii chiri kukonzera kuti vanhu vakawanda kudai vekumapato anopikisa zvikuru sei kuMDC vamhanyire kunojoina Zanu PF?
Handingazivi hangu kuti chii, asi ndichingotarisa somunhu akafurikira ndinoona sokuti vose vari kudarika vachibva kuMDC Alliance PDP vachingotaura kudaro vanhu vakanga vasisina zvigaro kumapoka iwayo, vakakundwa pamakwikwi aiitika panhenge mutangi. Saka nokunetsa kwaupenyu ndofunga kuti pane chipakirwa chiri kuita, kungoona kwangu. Asi ndofunga zvingadananganidzo yakati dzamei kuti tizive kuti chikonzero chingava chii.
Dr. Zembe, kana vanhu vachiona zviri kuitika izvi, hamufungi kuti zvinhu zvoita kuti vasavimba nemapato ezvematongerwo enyika here?
Abodo, sokufunga kwangu vanhu vanoziva zviri kuitika. Vanhu vari mberi pane zviri kuitwa namapato ezvematongerwo enyika pakuda kuchinja zvinhu munyika. Saka muchaona kuti pfungwa yavanhu iri mberi zvachose. Saka zvose zviri kuitika izvi zviri sure izvi kutungana kwembudzi matakanana. Tingangototi kuvhunduka kuri kuitwa nepindura zvinhu iri kutorwa navanhu nhano dzinenge dzitorwa navanhu munyika ndo dziri kuitisa izvozvi zvive zviri kuitika izvi.
Munoona sekuti tichasvika panguva yekuti vanhu vanotarisa kumapoka anopikisa vachivimba kuti ichokwadi kuti bato iri rinogona kukunda musarudzo rikatonga nyika here.
Zvikuru njere yavanhu yakadzama vahwande. Njere yavanhu yakadzama zvikuru. Kirudzi rweZimbabwe rwuri kuramba ruchiita bindura zvinhu yokugadzira upenyu munyika hwavanhu. Vanhu veZimbabwe vakadzidza. Vanhu veZimbabwe vane tsika dzakadzama.
Avo vange vari mutungamiri weDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vari parunare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mukuru wezvokubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vashamarari weStudio 7 nemhuri yeZimbabwe, magadi taura naCosmo Bambumala. Inini ndoda kumbobvunzawo kuna Dr. Mahomba awo ari kutungamira nawe vaccine nawe COVID-19. Muri kukurudzira kuti mhuri yeZimbabwe wabaiwe vaccine. Muchishamisika kutadza kuziva kuti sei nhamba iri kuita shoma. Vanhu vese vari kuda kutopona chaizvo. Korona iri kuuraya munhu wese ende munhu wese ari kuda kutopona. Asi wani kwayakabva kuChina, vanhu havana chivimbo neChina. Chechipiri ndechekuti imimi makanotora vaccine imimi muchiripo, makabayiwa here imimi Dr. Mahomba? Makabayiwa here? Kozoti Politi Biro yeZANU PF yakabayiwa here? Maminista ese akabayiwa here? Mapera here kumusoro ikoko wakaenda kotora mishonga yacho kuti tizive kuti haina pazvimwe zvinhu zvainokuwadza? Tangai mabayiwa kai mimi.
Kwadzuwa yashamarare Studio 7 nemwese mwakateerera. Zita rangu ndinoitwa Bwanhuro Tanyararikai. Eya, ndaende kutaura maringe nenyaya yangu kuchiredzi ari kude kubviswe pandau yavo yaakagara makore akawandisa. Government ngaimboeme kuite izvozvo, because kutori namwe anhu aakutokwanisa 3 years abviswa kusina na chimani mani chipinge iyo kwese iyo munzvimbo dzavo dzaaigara, anhu asina pekugara. Zvaitoiya nandai kuri kuti vakaende kotore anhu iwayo then vaise kuchiredzi kuti munoda here kugare ino, munokuwirirana mukutaurirana mune zvakanaka, kwete kuti motoende kopwanyira futi amwe anhu mukatarisa munana Harare mwese umwe mwaipwanyiwa dzimba dzaanhu. Uenda zvimwe akuda zvekupwanya dzaanhu amweni zvekuchiredzi. Hazvina zvezvinoaka zviya zviya. Munonge muchitangira kudzosera nyika kumashure ende ivo vanenge vakangotageta kuda kudzadze mbudu dzavo basi. Kwachiyadzwa anhu akabviswa, anhu akabviswa kwachiyadzwa havana kana development yaakawana kubudikidza ngechiyadzwa kwaanga ari kwaakwaite mari yekuti aikwanisa kurarama upenyu hwavo hwakanaka neana neana awo neazukuru. But havana kana development yaakawana. Tendikotarisa zviri kunyika hatina kana development yatati taona maringe nenyaya yematombo anokubatwa kwachiyadzwa. Tendikotarisa zvanhu akabviswa kudhemo iro rinozwi Totem Pole. Hakuna kana development yati yaonekwa ngeruzhinji kana kuti ngenyika yepasi rese. Wotarisa ndokana kunana kunana Hwange National Park kuya kuya. Hakuna kana development inomboonekwa kuti nyika yedu ine izvo anoba zvakadai ngeizvi. Ukaenda kumarasha kuHwange hakuna kana development inoonekwa kuagare emuHwange mwachaimwe. Saka zviro zvekuti government inofanira kumbotanga yagadzirise kunzvimbo dzayakatora kudhaya isati yabate dzimwe nyuwani. Ngaimbotanga yagadzirise izvozvo kuti kuHwange National Park kune zvinhu zvakatowandisa zvinoita kuti mari ionekwe kana development ionekwe munyika. But zvakangoti tsva ukasvika ikweyo vagare ikweyo anondochema inzara yega yega zuva ngezuva. Saka ngazvitange zvambojeka kune nzvimbo dzakatorwa kudhaya dzine mazita dzinoziva ngedzenyika. Ngadzimbotanga zvaonekwe kuti hazvishuwa yagovernment ikatore chinhu ikatore nzvimbo tinozovane development dzimwe zviri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muzwa 20 nyamavhuvhu 2020, murume anorwisa uori uye anoshora utongi hwemutungamiri weRussia vaAlexei Navalny vakarwara zvikuru vari mundege kuRussia. Pavakange vachirapiwa kuGermany kwavakaendeswa, sangano reOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons richibatsirana nenyika dzeGermany, France neSweden rakaona kuti vaNavalny vakange vapiwa muchetura unonzi Novichok. Zvichitevera kupora kwavo muna 2021, vaNavalny vakadzokera kuRussia uko vakasvika vachisungwa ndokutongerwa makore maviri nemwedzi misere mujeri vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yavakadzikirwa pavakambowanikwa vaine mhosva yezvematongero enyika mugore ra2014. Musi wa 2 kurume bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, United States Department of State, rakazivisa kuti gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken vakati vanogudzikana kuti hurumende yeRussian Federation yakashandisa muchetura pazvizvarwa zvayo izvo zvinotyora mutemo weChemical Weapons Convention. Naizvozvo, America pamwe chete neEuropean Union dzakatemera Russia zvirango. VaBlinken vakati America inobatana neEuropean Union mukushora zvakaitwa nehurumende yeRussian Federation zvekushandisa muchetura mukuedza kuuraya vaAlexei Navalny muna 2020 uye kuzovavharira mujeri muna 2021. VaBlinken vakaenderera mberi vachiti America inobvumirana neEuropean Union kuti Russia yave kunyanya kutonga nezvechisimba, naizvozvo America ichatemera Russia zvirango. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika riri kuwedzera zvirango pamusoro pezvimwe zvakatemerwa Russia mugore ra2018 mushure mekuedza kwayo kuuraya vaSergei Skripal muUnited Kingdom. Bazi reAmerica rinoona nezvemari, Department of the Treasury, pamwe chete neDepartment of State, atemerawo zvirango vamwe vanhu vamakambani emuRussia vane chekuita nekugadzirwa kwemichetura iyi nevamwe vanoshanda mubazi rezvekudzivirirwa kweRussia pamwe chete navamwe vasori. Russia icharambidzwawo kutengesa zvombo zvehondo. VaBlinken vanoti America iri kuzivisa Russia kuti haizoregi Russia ichishandisa michetura sezvombo zvehondo pamwe chete nekutyora kodzero dzevanhu. Vanoti America inoona kuti vaNavalny vari kusungirwa zvematongero enyika izvo zvinobvumiwawo nenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 pamwe chete nedare rinorwira kodzero dzevanhu reEuropean Court of Human Rights. Mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande. John Chibadura nekambo kake zuva rekufa kwangu. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weTanzania vaJohn Pombe Magufuli vashaya. Crisis in Zimbabwe Coalition yoshushikana nezviri kuitika kuMozambique. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.